Nasi mutungamiri we ZANU-PF va Emmerson Mnangagwa vaita musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai uko kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
ZANU-PF is on the march. It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano weZANU-PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongero enyika vaYoungston Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nereZANU-PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru weZANU vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.